Nyange hazvo vanga vavimbiswa mari yakawanda. Ma Warriors aro 1-0 ne Ethiopia mumutambo watambwa nhasi Maskati. Izvi zvave kureva kuti chikwata chenyika ichi chave pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iro rinotsanganisirawo Ghana ne South Africa. Parizvino South Africa ndiyo iri pamusoro-soro nemapoinzi mana icheverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoinzi matatu. Zimbabwe iri pasi pasi mugungano iri nepoindi imwe chete chete. Izvo muteveri wemutambo uyu vasimbai mahashi vanoti vari kushamisika nazvo.
Zimbabwe ndizemuchi munyama here mishonga here kana chi asa zvarambe.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vanomeni chirume vanoti pavatambi nevararidzi ndipo chaipo pane nyaya iri kukonzeresa kuti Zimbabwe ive pairi pari zvino.
Kuchero ngatipo zvinhu zviri nani kuramba zvikudzokorera maplayers amwe amazita kutamba vamwe vatikada kuzotarisa vana South Africa uku vakatasana kuda mahati aya bhora vasimbotamba vanhu vanenge vangori kumastesheni bedzi asi ndo vanhu vari kuselektwa ivavo hongu tinobvumeri kuti munomahamu machona hamuna bhora nenyeyedzana COVID idzi asi kubva kuna iye mutungamiri wedu kochi wedu uyu hatina kana kwatiri kuona kwaari kuenda isu.
Mamiriro aite zvinhu aroratidza kuti maWarriors ave kuda mashiripiti chaiwo kana achida kuenderera mberi nemakundano aya. Chikwata chimwe chete ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya kubva mugungano iri. Asi maWarriors akabudirira kare kuenda kumafinary AFCON uko akaiswa mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.